homwe hii ichange ichizikanwa nekuti Health Resilience Fund ichaona bazi rezveutano munyika richibetserwa ne European Union, Ireland, United Kingdom nesangano reGavi, the Vaccine Alliance. Vachitaura pavaparura homwe hii mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uye vari gurukota rezveutano Dr. Constantino Chiwenga vati kuburikidza nehomwe hii bazi ravo richawana madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi mapfumbamwe.
Ichataisa nhasi i90 million asi yakagamurwa kuti gore rega rega tinenge tichiwana makwi matatu.
Vachiwenga vati mari iyi pamwe nemari inobvawo kuhurumende ichabatsira mukuchengetedza utano hwemadzimai nekuchengetedza vana vadiki.
Ihomwe yavakaunganidza yaakubatsirana nehomwe yatakaisa sehurumende, tobatanidza zvese kuti tione kuti vana vanokura sei, vana mai vanochengetedzeka sei. Nefunga pamanga muchitenderera apa maona kuti hakungova chete ndedzi kungochengeta, asi vana mai vanogona kubatwa nechirwere chegomarara munhengo dzavo dzemazamu, vanogona kubatwa nechirwere chegomarara munhengo dzavo dzechibereko. Izvozvo gomarara iri rinopiswa sei? Tiri kutaura kenza, rinopiswa sei, rinorapiwa sei risati rasvika pakuparadza munhu? Saka chirongwa ichataisa ichi ndechekuunza mishonga yacho ne-equipment yacho.
Vaenderera mberi vachiti hurumende ichaona kuti mari iya yapiwa iyi yashanda sezvinotarisirwa, uye senyika vanotenda zvikuru kuramba vachibatsirwa munyaya dzezveutano. Vachiwenga vatiwo mari iyi ichavabatsirawo kuzadzisa chirongwa chehurumende chekusimudzira utano cheNational Health Strategy, icho chakatanga muna 2021 chichitarisirwa kupera muna 2025, icho vati chine chinangwa chekuona kuti munhu wese awana utano, uyewo kuona kuti mari inopiwa bazi rezveutano yawedzerwa kuti ikwanise kusvika kuzvikamu gumi nezvishanu zvemari yese yebudget sezvinotarisirwa nechibvumirano cha2001 cheAbuja Declaration. Kubva zvayaisa runyoro rwayo pachibvumirano ichi, Zimbabwe haisati yambozadzikisa chibvumirano ichi. Mumiririri weEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kechman vataurawo pachiitiko ichi vati zvakakosha kuti hurumende isvike pakukwanisa kuzvwanira mari yekusimudzira utano munyika pasina mari inobva kunze.
The mantra of His Excellency President Mnangagwa that says, Nika inowakwa nevene bayo. And I think this is what the government also would like to achieve. To increase the public spending in the health sector is important.
Sezvinogara kutaurwa nemutungamiri wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo, zvakakosha kuti hurumende iwedzere mari kune zveutano kuti munhu wese awane kodzero yeutano, uye hakuna munhu kana nzvimbo inosaririra.
Vatiwo utano hwakanaka inofanirwa kuva kodzero yemunhu wese. Mumiririri weIreland amai Finola Gilson vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe itsvakewo nzira dzekuona kuti vashandi vezveutano havarambi vachibuda munyika. Homwe iyi inouyawo mushure mekuperawo kwemari yehomwe yeHealth Development Fund yaive yemamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kana kuti $350,000 yakashanda kubva muna 2016 kusvika muna 2022. Mari iyi yainge iri yekudzikisa uwandu hwemadzimai anofa akazvitakura, ndufu dzevana vari pasi pemakore mashanu, kuongororwa kwechirwere chegomarara, kuona kuti vana vawana zvekudya zvine utano kuti vakure zvakanaka, kurapwa kwechirwere cheobstetric fistula kubatsira madzimai anenge asangana nekushungurudzwa kuti vawanise kuzvimiririra, kurwisa COVID-19 nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.